Vachitaura mushure mekushanya munyika kwemazuva mashanu kuzoongorora kuti ndezvipi zvaitwa nehurumende kubvira paitwa sarudzo idzi, vaitungamira chikwata ichi cheZimbabwe International Election Observer Mission, Ambassador Johnny Carson, vati zvinofadza kuti pane zviri kuitwa nehurumende kugadzirisa zvinhu zvavakati zvigadziriswe kuitira kuti nyika ikwanise kuita sarudzo dzakachena. VaCarson vati zvinofadza kuti hurumende neparamende zviri kutora matanho ekusandura mitemo yesarudzo, mitemo yekutapwa kwenhau pamwe nemimwe iyo yakanzi nenyika nemasangano akawanda inokanganisa kufambiswa kwesarudzo zvakanaka. Mitemo iyi inosanganisira Public Order and Security Act neAccess to Information and Protection of Privacy Act. Vatiwo vanofara kuti mutauri weNational Assembly Advocate Jacob Mudenda vavavimbisa kuti paramende ichatungamidza kusandurwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo, asi vati zvose izvi zvinofanira kuitwa pachinzikwa pfungwa dzemapata anopikisa masangano anoshanda akazvimirira pamwe neveruzhinji sezvo paine chichemo chekuti izvi hazvisi kuitika.
The delegation heard reports of low levels of trust in government.
Takanzwa kuti vanhu vakawanda havavimbi nehurumende nemapazi ayo nekuti hainzwe pfungwa dzeveruzhinji uye inoshungurudza mapato anopikisa nemasangano anoshanda akazvimiririra. Huori kusabuda pachena nemaererano nemashandisiro emari yehurumende, kushaya simba kwemari, kushaikwa kwemafuta emotokari, chikafu nemishonga ndezvimwe zviri kuita kuti vanhu vasavimbe nehurumende uye zvinoita kuti vanhu vasaone zvinhu zvakanaka zviri kuitwa nehurumende kubva pasarudzo dza 2018.
Vatiwo hurumende inofanira kusandura mitemo inoona nezvekuchengetedzwa kweveruzhinji nemashandiro emauto kuti vanhu vakwanise kuwana kodzero dzavanopiwa nebumbiro remitemo yenyika dzakaita sekuungana pavanoda, kutaura zvavanoda pamwe nekuzvishandira. Vaenderera mberi vachiti mauto haafaniri kushandisa chisimba mukumisa vanhu vanenge vachiratidzira uye kuti masangano akazvimirira mapato anopikisa nevanhuwo zvavo vanofanira kubvumidzwa kuratidzira uye kuti vaite izvi murunyararo. VaCarson vati izvi zvinofanira kuitwa nekukasika uye vanoona sekuti kana izvi zvikaitwa Zimbabwe inogona kuita sarudzo dzakachena, izvo zvinounza utongi hwejekerere. Vatiwo hurumende inofanira kutevedza zvakataurwa nemasangano emuno neekunze akaongorora sarudzo idzi akaita seSouthern African Development Community neAfrican Union vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano Revolutionary Research Institute of Zimbabwe vachenesani ndungwaka vanoti vanobvumirana nemaonero echikwata chavaCarson ekuti munhu wese weZimbabwe anofanira kuve nechekuita neshanduko iri kuitika munyika.
Asi tofara kuziva kuti right direction inodeterminwa nepesi yekuti isusu maZimbabweans tikuda nyika yakaita sei. Hazvibatsire kutiti right direction vanhu vachisungwa uku kuchinzi kuri kureforma process. Hazvibatsire kutiti right direction mamapato ematongerwo enyika asiri kushedzwawo muprocess. Saka andirambe kuti kune dry direction, but dry direction inogona kupamidzirwa ka, inogona kuita nani kupfuura zvatiri. Iye zvino izvi hatina yatingati benchmark kuti isusu mareforms edu anofara kusvika gore ripi. Chiri kungo reforma here tichienda kana kuti tida kungoti 2023 paanosvika pamaelections tinge tiri vanhu vangoita something.
Hurumende yakatoumba komiti yemapazi ayo edare makurukota kana kuti Committee for Political and Electoral Reforms, iyo iri kutungamira basa rekuvandudza zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nesarudzo. Komiti iyi inotungamirirwa negurukota rezvemitemo neparamende vaZiyambi Ziyambi. VaCarson ava vakambo vemutevedzeri wemukuru anoona nezvenyaya dzemuAfrica mubazi reAmerica rekuryidzana nedzimwe nyika vakapinda munyika nechikwata chavo mazuva mashanu apfuura vakasangana nemakurukota ehurumende, masangano anoshanda akazvimirira pamwe nemakomisheni akasiyana-siyana. Chinangwa chavo change chiri chekuda kuziva kuti ndezvipi zvaitwa nehurumende mukugadzirisa zvinhu zvinonzi nemasangano akaongorora sarudzo zvaifanira kugadziriswa kuti nyika iite sarudzo dzakachena mune ramangwana. Nemusi wechipiri dare repamusoro rakapa mutongo wekuti makambani ehurumende eZimbabwe Broadcasting Corporation neZimpapers ainge achikora bumbiro remutemo yenyika pasarudzo nekushanda akarerekera kune rimwe bato pamwe nekunyima mapato anopikisa mukana wekushambadza nekuburitsa nyaya dzavo dzesarudzo gore rapfuura. Izvi ndezvimwe zvezvinhu zvinonzi nevakaongorora sarudzo zvinofanira kugadziriswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.